Chekutanga ndechekuti kana takatarisa isisu makurukota edu ehurumende yatinoti pachirungu cabinet, tagara tichiona isisu pachibuda kutaura kwakasiyana siyana kana kuti mapolicy pronouncements avanenge vachiita anowanzosiyana kubva pakatanga hurumende iyoyi. Munorangarira imimi kwekutanga tanga kuti vana vajonathan Moyo vaibuda vachiti aiwa indigenization policy tichange kuchidirivhaiza tichiona kuti yochinjwa zvakadii. Vapedza kudaro obudawo vamugabe vachiti indigenization there's no going back, tichatowedzera makambani atiri kutora isisu sehurumende yezimbabwe. Saka izvo zvinotiratidza kuti panenge pari kuita discord kana kuti kusanyatsowirirana. But chimwe chatokwanisawo kunge chiri kuitika chatinokwanisa kupota ipapapo ndechekuti mapoliticians vanhu vakangwara. Vanogona ngo vakaona kuti taakuenda kunotaura kuindependence, but chekuti tinge tichitaurira mhuri yezimbabwe chinoibata kana kuti tinoita kuti vafunge kuti tiri hurumende inoshanda hapana. Naizvozvo ngativei neshoko ratinonotaura vobva vanotaura iyo nyaya yekudzosera nyaya yemabhonasi iyoyi.
Asi tingati here vamugabe ichokwadi kuti vanga vasina ruzivo rwenyaya iyi? Tichiona kuti pakaziviswa navachinamasa pakanga paine gurukota rezvekuburitswa kwamashoko vajonathan Moyo pamwe chete nemutauriro wavamugabe vajorji Charamba.
Ipapo ndopatakuzobvunza mubvunzo kuti ichokwadi here kuti vamugabe vanga vasingazivi, nekuti vacharamba inzeve nemuromo wapurezidendi Mugabe semutauriri wavo. Zvese zvinenge zvichiitika ndo vanenge vachivatsanangura kuti zvafamba zvakadai zvafamba zvakadai. Saka ndiona kunge chisiri chokwadi kuti titi vamugabe vanga vasingazvizivi kana zvanga zvisina kumbotaurwa mukabhineti kuti ndo zvaakuda kuitika.
Asi pane vatingaona here vachitorerwa matanho pamusoro penyaya iyoyi?
Handione pachitorwa matanho kana kuti pachidzingwa vanhu basa, nekuti nyaya itongori papa ndeyekuti purezidendi ndo vatotaura zvaasingafanira kunge zvichitaurwa kana kuti matauriro avazviita haasiwo angachifungidzirwa nekabhineti kuti zvichaitika. Zvotiratidza kuti semunhu akwegura vaakungotaura zvimwe zvinhu mupublic zvavasingafaniri kunge vachitaura.